Mamira zakanaka. Kuri kutisa zvakanyanya. Mvura haisi kunaya. And mbeu dziri kutsva dzinge dzapa stage yekuti dzinge dzakuda mvura kuti dzibereke. Saka tine dambudziko rakanyanya. Kuri kupisa zvakanyanya.
Kupisa uku kuri kubata nyika yose here kana kuti kune matunhu akuri kubata?
It appears like inyika yese. Asi kune nzvimbo dzakanyanyisa dzakafanana na Matsaus, vana Masvingo, vana Buhera, particularly even Manicaland, nzvimbo idzo dzanyanya. Tikangoti kuri nani zvishoma, northern part of the country, vana Mashonaland West, Mashonaland Central, and a bit of Mashonaland East. Hakuita kuna namre wawo, ndo kuningi kuni kuchiri nani. But otherwise the whole country in a problem ya kanyanya ye mizuwa. Nekusha ya kakwe mpura.
Ko nyanzi, zese mamiru ye kunze, varu kutiwo ne kupisa iku?
Varu kutiwo, zishida this weekend. Varu kuti kuda zishida this weekend, kungangwe ita mpura. Ino paneku Mozambiki, chuu ya Mozambabwe. Nekupisa mpura ita nani. Asi varu kutiwo, it's a phenomenon in general. Isini siyavo, varu kutiwo. Nekupisa ikoko mbeu dzichashaika chaizvo chaizvo kuchashaika ukowo hwakanaka. In fact tinofunga kuti gore rino rinenge riri the worst kuda kuma more than 5 million people vanenge vasina chikafu gore rino, uyezve mombe dzaafekta huswa. Huswa hunoya zvikora zvakanaka huri kufa, mombe dziri kufa nezvirwere nekushaya kuti vakakwana. Patinozosvika kuna na June, July, August tida muda mziko rakanyanya.
Mataura imi kuti vema miru yekunze vari kuti kungangonaya mukupera kwesvondo, pane tarisiro here kuti mvura iyi ingangozomutsiridzawo mbesa dziri mumunda?
Mbeu zhinji hadzichamuka. Mbeu zhinji hadzichamuka zvachose. Chimage kana changosvika panguva yekuti chabudisa muchengetera chisina mvura tobva chatokona kuita vana. Zvingangomuka kuda imwewo mbeu yakafanana kana vana fudya kana mvura ikanaya dzinokuta zvakanaka, but mbeu zhinji especially chimage chiita zvakanaka. Zvinhu zvakafanana zviyo small grains kana mvura ikanaya zvakanaka zvinogona kuti zviimprove zvishoma. But even the yields would be very very poor. Tingatarisa kuti mayields ukowo hwedu hunenge hwakafanana nezviri normal.
Tochitarisawo pakugadzirira kunenge kwakaitwa nehurumende, mune tarisiro here yekuti ingange yakagadzirirawo nzara iri kutarisirwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwekunze?
Gadziriro yehurumende inofanira kuannaunzwa kuvanhu. Tikuona kunyanya tikatarisira bhajeti yakaitwa naminista wefinance, haina kutiudza kuti pane tarisiro yekuti either paitwe mairrigation kana kuti paitwe zvingaitwa kuti nzara ipere. Tiri kunzwa zvinzi tiri kukumbira mari, hatichakumbira mari. But in nyaya for example yelivestock, it's a national disaster. Havasi kuannaunza kuti kwaita drought, havasi kuannaunza kuti it's a national disaster. Ende havasi vatira kuti mari zvose dzavachawana kuti kazvinhu zvekushandisa kuti kubatsira mari zvichabva nekupi, hatisati tazvinzwa. But even more so nekushayika kuri kuita mari munyika, especially mari yekunze maforeign currency. Kushayika kwari kuita toya sekuti tichaita dambudziko rakakura. Nekuti kuchada kutengwa chikafu, kuchada kutengwa mishonga yekuti mombe dzirapwe, madhibha nezvimwe zvakadaro. Hatisi kuona hurumende ichitiudza tarisiro yakasarukana kuti zvichaitwa sei.